Parizino kune runyararo rusingaiti nekuti vanhu havakutendera kubuda pano. Vanhu vese varingogara mudzimba, varingobuda chete vari kubvumirwa kubuda vashandi vehurumende vakaita semanesi nematicha. Mashopping mall akavhara, kwakangovhurwawo nhoo kumasupermarket kunotengeswa magroceries kuti vanhu vanowanawo chekutengawo chekudya. Otherwise munhu wese ari mudzimba, the streets are clean, hakuna chiri kuitika pano.
Muri kubatwa here nenzira yamungati yakanaka vabare?
Kubatwa hedu tikuona sevari kuita zvakanaka, vari kubata vanhu zvakanaka. Pakusuwo pakubudawo kunze uku vanokubvumidzaiwo, vanokuperekedzaiwo kunotenga chikafu chenyu wodzoka nemi, vachimonitawo kuti muri kufamba sei, vachitranslatawo kuti kana mukazosangana nevemutemo achibvunza kuti mukuenda kupi, vanokubatsirai kutaura kuti vanhu vavari kubudirei peoples of fair movement outside. Ende vanopotawo vachiuyawo zvakare vachinokawo padzimba dzei, cheka temperature chaona kuti matemperature zenyari sei, muri raiti here, muri vatano, hamuna kubatwawo nevhairasi here?
Munonzwa sei nekuvharirwa panzvimbo yamugere musinganyatsobvumidzwe kubuda muchienda kwamunenge muchida?
Zvinhu zvinorema zvisingaite, because tatione about 3 weeks tingogara mudzimba. Saka munongoziva sevanhu vanenge vasina kujaira kugara mudzimba, mune majaira kuenda kumabasa, kubudawo panze, muchimborohwawo nemhepo yepanze. Manje iye zvino izvi tinenge tingori mumba, saka zvinhu zvinonetsa because zvinhu zvamunenge musina kujaira kuita.
Pane vamunozivawo here vakabatwa nechirwere checoronavirus ichi?
Pane vandinoziva like maafrican wekukenya newekucameroon, asi vakabatwa neutachiona, asi vakatobuda muchipatara vachinzi varapwa ende vaitwa cured from the coronavirus.
Chiviro yenyu vabare panguva ino ndeyi?
Chiviro yangu panguva ino ndeyekuti idai zvinhu izvi zvapera tikwanise kudzokera kumabasa, nekuti panguva ino yatinei takagara kudai so isi takaya kuzoshanda kuno, nemastudentswo vakauya kuzodzidza kuno, kusaka panguva yatitakagara kudai so inguva inenge ichienda pasina zviri kuitika. Ende kunokuwo dzongo kana uchishanda kuno kumakontrakti acho vanobhadhara according to madays avanenge washanda, ende mavhiza anenge achiexpire anoda kurinyuwa. Saka hatizozive kuti kana vhairasi yacho yapera mavhiza edu achava acharinyuwa here, kana kuti vachatikombanzeta for madays atinei tarudza. Ende hatizive salari vachatipa here dzinei dzakakwana, kana kuti vanotobvisa dzemadays acho atisina kuenda kumabasa anaya.
Imi muri kuitei kuchina ikoko vabare?
Ini kuno ndinodzidzisa chirungu, ndinodzidzisa mazuva ano, ndinodzidzisa vana vadiki kukindergarten, but zvinongoenderana kana contract ikapera ndokwanisa kuenda futi kana pahigh school kana paprimary kana maprivate schools anonzi matraining schools echirungu. Saka zvinongosiyana siyana, asi so far mazuva ano ndinodzidzisa chirungu pakindergarten.